Pari zvino tiri kunyanya kukonzentreta zvakanyanya nenyaya yechikafu nekuti nzvimbo yedu marodzi mazhinji haachapfuurika, haachafambiki. Saka tinotenda His Excellency the President vamunangagwa nekudeclare this event as a national disaster nekuti zvakonzera kuti vakawanda vauye vana veZimbabwe, makambani ari muZimbabwe vauye vachibatsirana nesu kuti vanhu vedu vaone kubatsirwa pagiraundi.
Mune huwandu here hwekuti vanhu vawanikwa vafa hwasvika pakadii?
Pari zvino handina namba nekuti inopota ichichinja. Kune mamwe mabodies akawanikwa kungangu zero. Zvinonzwa sekuti kwakawanikwa mamwe mabodies maviri. Kukopa tichiri kutsvaga. Tine mapurisa ari on the ground vari mubishi kutsvaga kuti tingawana here vanhu vedu. Asi tosvikira kuti vamwe vakatsikirirwa nematombo, vamwe vakaeredzwa nemvura.
Nyaya yanga ichimbonetsawo ndeyechikafu kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekwana Mutsvangwa nekumwe kwakadaro. Vakwanisa here kunge vachiwana rubatsiro?
Chokwadi izvozvi, ndakamira panzvimbo inonzi Silver Stream pane dispatch point pari kusvikira marori. Dambudziko rataita hombe nderekuti marodzi edu anosvika kukopa Mutsvangwa akaeredzwa nemvura. Asi pari zvino tiri kushandisa ndege dzeAir Force nedzimamwe mawellwishers ari kutibatsira kuti chikafu icho chitakurwe chisvike panzvimbo. Ndatobva izvozvi kunzvimbo inonzi Muchakziya kukopa ndabva kuti kwaendeswa chikafu, kwachikukwa kwakaendeswa chikafu Mungangu, Machongwe nedzimwe nzvimbo dzakawanda. Saka pari zvino tiri kushanda neair lifting yechikafu. Tinotova nedatabase, saka nzvimbo dzedu zhinji dzichawana chikafu nendege. Asi tongonamatira kuti dai mvura yarega kunaya nhasi nekuti tine marori akawanda ari pano paSilver Sands akatoloadha chikafu pari zvino, akangomirira kuti rodhi rinobva paLemonkop kusvika papikok rikavhurika. Tinokwanisa kusvika nzvimbo dzakadai nanaChata, Ngangu, Machongwe, Chizengu nekuTubari. Tichitenda macommunities edu kubatsana kwaakaita nekuti community yekuTubari pari zvino vari kushanda kuvhura rodhi rinobva kuTubari kunobuda kuChizengu. VekwaMutsvangwawo vari kushandawo community kuvhura rodhi rinobva kwaMutsvangwa kunosvika kuChipinge kunonzi kuGwendingwe. Veallied Timbers vari kuvhurawo rodhi rinobva kuGwendingwe richinosvika paSilver Stream. Ukuwo tine macontractors atsvagwa nehurumende. Tinoda kutenda kuti tina contractor muhombe apiwa basa kuti atotanga kushanda kubva kuWengezi kusvika kuSkyline. Saka tine mufaro kuti at least Minister of Transport vari kumhanya-mhanya kuidentifya macontractors kuti marodzi iwo agadzirwe chimbi chimbi. Asi tiri kutsvaga nzira dzatinogona kugadzirisa dzekuti fanosvika chikafu ichocho kuvanhu by road nekuti nemawandiro akaita vanhu vedu ndege hatingakwanisi kuti tifidze vanhu vese.
Tinonzwawo kuti kune zvikwata zviri kubatsirawo necounselling kana kuti kuedza kutsanangurira vagari kuti vanzwisise dambudziko iri. Zvakamirawo sei munyaya dzecounselling?
Ichokwadi, tine zvikwata zvakawanda, mavolunteers ari on the ground, community of health, maprivate organizations, maNGOs vari kupinda muvanhu zveshuwa vachiita that counseling kune vanhu vedu nekuti chiitiko ichi chiitiko chinorwadza. Unongorasikirwa nehama kana kuti nemhuri yese, vanhu vakararama. Asi chimwe chinorwadza ndechekuti mamwe mabodies haasati awanikwa. Samunongozivawo kuti kana hama yako usati waiwana unenge usina kugadzikana muhana mako kuti dzimwe nguva mupenyu pakande rimwe dambudziko ratinaro. Asi ini tandoda kungotenda kubatana kwevana veZimbabwe padambudziko ratinaro nekuti chero corporate world nenew dispensation yatinayo taona vemabhizinesi vemakambani vachiuya vachitibatsira kusanganisira vana Doves, vana Nyaradzo, vana Coca-Cola, vana Green Fuel, Bitumen World, vana Econet Wireless. So many people have come forward to assist panguva yekutambudzika ikoko. Saka tinoda kuzvitenda kuti vanhu vabatana padambudziko irori.
Pane vamwe Honorable Sako vari kuchema kuti hapana zvikwanisiro kana kuti machinery inokodzera kuti vanhu vanga vachishandisa mukununura vanhu zvekuti vari kushandisa maoko, mapiki nemafoshoro. Zvakamira sei?
Ndofunga munonzwisisa kuti nzvimbo yacho yanga isingafambiki and iko zvino kwangu ndoziva kuti vepolisi vatova on the ground kutanga nezuro chifamba vachiita searching for mabodies. Ichokwadi zvekuti assistance kana iripo yevanogona kubatsira. Asi mapurisa pachawo vakasvika munzvimbo nezuro vakatotanga kubatsira. Asi nzvimbo dzinoda kubatsirwa mukomajonga dzakawanda. Munoziva kubva kuCashel Valley kuenda kunonzi kuHangani, kwaChikukwa, kubata Martin Ward, kuuya kuTubari, Chelsfield, kudzika kuenda kunana Muchadziya, Mutsvangwa, Nyahode Valley, Silver Stream. Nzvimbo yacho yakakurisa. Saka nzvimbo dzinoda kutsvagwa dzacho dzakati wandei. Saka handingati varipo on the ground vanogona kuzvisimudza vega, asi ndingangokurudzira kuti kana kuine vanoda kubatsira, everyone is welcome, kuuya kuti tibatsirane padambudziko ratinaro.